Amakoka ndichiri kukutondera, amai vemwana vakomana. Zvinogumbura, zvinogumbura baba, zvinogumbura
vana. Mazana nemazana evanhu aungana pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi, apo paradzikwa muimbi Zex Manatsa, mushakabvu akafa nechirwere chegomarara. Vachitaura pakuradzikwa kwake, nhengo yeparamende inomirira uzumba, vasimba neuta mudarikwa, vatsanangura Manatsa semuimbi akashanda zvakasimba kudzora ndangariro dzevanhu vatema, avo vaishungurudzika zvakanyanya munguva yehondo.
Vazosvika panyaya yestruggle. VaManatsa vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa. Takadzvanyirirwa. Vaisunungura pfungwa dzevanhu through music. Then pakasainwa Langest House Agreement. Vakabva vamira kuita mashow. Vakaita handover equipment yavo kucommissariate yeZANU-PF yaitungamirwa naMeya Urimbo. PA system yakaseenzeswa even kugwanzura ndiyaManatsa. Nyika yese taitenderera naManatsa vachiimba dzimbo dzechimurenga, vachiimba kuperekedza kuti vanhu vava vari vanosununguka.
Vaimbova gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati mushakabvu anorangarirwa zvikuru nekuimba nziyo dzaibatanidza vanhu, uye munhu akafa ave kushandira Mwari zvakasimba.
Chinokosha ndechekuti munhu azive kuti kana achida kurarama upenyu chaihwo kunge achirarama ari muna Kristu. Kana munhu asati apinda asati ave muna Kristu ari kurarama upenyu huri pasi. Upenyu chaihwo hwakazara huri pamusoro ndokunge munhu uchinge uchitendeuka, wakatendeuka.
Mumwe muimbi Pastor Aisa vati vaimbi munyika varasikirwa zvikuru nekufa kwakaita Manatsa.
Tarasikirwa zvikuru, asi chinondifadza ndochokuti akakomborerwa akafa. Mwari akamutora muna Mwari. Akafa mutenda akita zvinhu zvokwaMwari. Panguva yepfupi yatakawana muchechi tichimba pamwe chete, yanga iri nguva yakanaka. Pane nguva zvinhu pazvinenge zvasina kunditira zvakanaka. Ndiyo umwe wanhu akanditi Aisa uya tidaende chiridzirwa nevana vake vana Aaron ivavavo nana Green tichiita basa raMwari. Saka kwandiri ndarasikirwa, asi Mwari wakanaka zvake. Vakaropafadzwa vanofira muna Jesu nokuti vazorora pakubata kwavo panyika.
Muimba achiri kusimukira Lethens Musoni anoti akagara naManatsa kubva muna 1999 achidzidziswa zvekuimba nemushakabvu.
Tarasikirwa negamba hombe remumusic zvese nenyika ino yeZimbabwe. Seni vangu vari baba vangu ndakapiwa kuno kubva kugweru 99 ndo ndanga chigara navo kusvika up to now. So was groomed navo maalbums ese akazoridza ndinanga ndichimaridza. Vaimbi vachiri kusumuka chandikati chivangadzidza kungotsungirira ndokuva nefocus because music inokusvitsa places. Kana kuti unopedzerawo munhu mukuru nemusic kana uchishingirira.
Ataura akamirira mhuri yemushakabvu uye ari mwana waZex Manatsa vaFreedom Manatsa vati baba vavo vakasiya vavadzidzisa zvokuimba, saka nokudaro vati sevana vachatsikisa nziyo dzakawanda senzira yekuendesa mberi basa raiitwa nababa vavo.
Semhuri tarasikirwa zvisingaitwe nababa vedu vaManatsa nekuti ndivo vanga varipira yedu yaitibatanidza. Vanga vaine rudo, vairegerera, havana munhu wangu anechigumbu naye, hapana munhu wangu asingabatsire. Zvese zvatikaita kusvika patasvika nhasi iras through our father. Ndo vaititira zvese zvataita kuchinzi tatovo vanhu zvatikaita zvirikurikwa nevanhu iras our father. He was everything for us. Saka tarasikirwa zvisingaiti tikurwadziwa, asi tikuchema nekuvacerebreta nekuti tinotenda Mwari nemakore akada se avakavapa makore ese iyayo kuti vakatomborarama nesu vachiratidza rudo negwara. Saka nekuda kwekuti vakazopfa vati kurei handiti vakakwanisa kusiya vatiratidzwa maropes emusic kuti munoita se munozofamba nekurakatrakati. Saka semhuri muchaona kuti tine chekurilisa, uye anenge achita munhu wese anoimba tine chekuti uyachirilisa 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 munenge muchizvinzwa manje chirilisa chikoti chanelekasi yavaba.
Zex Manatsa akaimba nziyo dzakawanda dzakaita mukurumbira dzinosanganisira chivaraidze, chipo chiroorwa, tihobvu, tamirireiko dynamos igo wese, makepekepe, highlander iwinile nedzimwe. Parufu rwaManatsa uyo akazofa ave mufundisi, panga paine vafundisi vakawanda vanosanganisira mukuru wesvondo yezayoja vaEzekiel Guti nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira baba namai Charamba, minista Mahendere naAlbert Nyati. Manatsa asiya mudzimai amai Stella Manatsa nevana vatanhatu nevazukuru vakawanda. Ndaka meda studio 7 kumarinda Eware News Muharare. Jimmy Frank Chikowore.